Mangwanana kana kavateereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechina chikumi 6 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti munokwanisa kuona chirongwa ichi izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanopambwa usiku nevarume vakapakata zvombo vasingazivikanwi.
Vapinda vabva vachitirikwaza Obert ariti tamboda kunyeba kuti haapo, asi vabva vapinda vakatanga kurova madhoo vachipinda mumba. Mumba abva abudikira anga akatorara zvake, kubva vabva vamutora ndobva vaenda naye.
Nhengo dzedare reparamende dzoronga kuenda kunyika dzakaita seBritain neAmerica muurongwa hweZimbabwe hwekuumbiridza ukama nenyika dzekumawirira. Tichanzwawo zviri kubva kwamuri imi vateereri weStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanonzi vapambwa pakati peusiku nevarume vakapakata zvombo vasingazivikanwi. Mudzimai wava Masaraure, amai Sabrina Kundai Masaraure, vanoti varume vatanhatu, vamwe vavo vanga vakavhara kumeso nemachira, vasvikoputsa gedhe repamba pavo kuWaterfalls vachibva vapinda muchivanze vachitanga kupwanya mahwindo nekurova magonhi eimba yavo zvine simba vachishevedza zita remurume wavo. Vanoti vazovhurira varume ava kuti vapinde mumba, umwe wavana vaMasaraure vakarara vachibva vangoazvizvurudza kubuda navo panze vachinovakanda mumotokari yerudzi rweToyota Renax yanga yakamira kunze kwechivanze chavo. Nhengo dzesangano reAtus dzanga dzichirangwa mabasa kwemazuva matatu kubva nemusi wemuvhuro kusvika nezuro chitatu dzichida kuti hurumende itarisise zvakare nyaya yemihoro yevarayiridzi. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa ekuWaterfalls pamwe chete nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kana vaine ruzivo nezvechiitiko ichi. Ngatinzwe hurukuro yataita naamai Masaraure.
Ndandisoverenga hangu sezvandiine magamanishoni andida kutopedzesa, ndobva ndanzwa gedhi richidonheswa. Vachipinda varume vapwanya mahwindo vakatenderera imba. Abva ndavhura dhoo ndobva ndadeedzera kuti ndiani. Vabva vauya vamwe vavo vakati vhurai vhurai vachiita noizi vachirovarova dhoo nemadziro. Ndobva ndavhura ndobva ndachinura. Vapinda vabva vachitirikutsvaga Obert ariti tamboda kunyeba kuti haapo, asi vabva vapinda vakatanga kurova madhoo vachipinda mumba. Mumba abva abudikira anga akatorara zvake, ndobva vabva vamutora ndobva vaenda naye.
Mungatsanangura kuti varume ava vanga vachidei, vane zvavataura here zvavari kumudira?
Hapana zvavataura, vangobvunza kuti zvomapepa eorganization aripi, zvinhu zvake zvaanoshandisa zviripi. Vandati hapana sezvo zvinhu zvachona pasina zvatinogogara nazvo kumba. Ndobva vabva vatora mafoni angu ndo anga ari pachena. Ndobva vabva vabuda nemamwe anga asingashandi ndobva vabuda vavaenda nawo.
Ko iye havana kumurova here kana kumukanganisa?
Vangomuzvizvurudza vachimutevera panze kuti abude. Ndobva vapinda mumota yavo yerudzi reToyota Ramex. Handa kukwanisa kuona kuti number plate dzachona dzaadziripii. Vabva vaenda.
Ivo vanga vakapfeka yunifomu here varume ava, uye vanga vakaamira sei? Mungavatsanangura sei?
Havari vese papasina anga akapfeka yunifomu, asi vamwe vavo vanga vakavhara kumeso, vamwe vacho vanga vasina kuvhara kumeso. Vanga vakabata pfuti dziya dzakareba dziya dzavanga vainadzo. Vachitokoka zvinoratidza kuti zvovanga vachitoda kutopfuura dai kuri kuti paitika kakurwisana.
Vane zvimwe here zvavaputsa kana midziyo yavaparadza?
Pane mahwindo avapunza nedhoo ravarova nekutotadza kuvharika nozvega zvavairova.
Saka makwanisa here kumhangara kumapurisa?
Handida kukwanisa kumhangara nekuti iye zvino pakati peusiku. Ndikwanise kuwana anhu wekufamba naye, vana andi kwanise kunge ndichibuda.
Munofunga imi kuti vana vangadai vari mapurisa here kana kuti imbavha dzangoyo dzichishandisa mukana wekurangwa mabasa kuriitwa nesangano ravana vamasarauri?
Hadzingave mbavha nekuti mbavha inongouya ichiba ichienda, haiuye ichibeedza munhu nezita. Uye matauriro avanga vachiita vanhu vanga vatori nechinangwa chavo chavatofambira kuti kana dzanguva dzeusiku vachauya vovatora.
Ko vana vasarawo vari sei?
Vana hapana chavanzwa, vakangorara.
Vanga vari amai Sabrina Kundai Masaraure, mudzimai wemutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Vaobet Masaraure, vari parunare muHarare neStudio 7. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi paradza vanoti dare reparamende rino hurongwa hwekuenda kunyika dzakaita seAmerica neBritain kunoedza kuumbiridza ukama. Mamwe makurukota ehurumende ari kuitawo misangano nevamiriri vedzimwe nyika muZimbabwe vachida kusimbaradza ukama. Nezuro bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rakaita musangano neEuropean Union. Vamwe vakuru muhurumende vakatemerwa zvirango nenyika dzakabudirira vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Asi Zimbabwe inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika nenyaya yekuti yakatora minda kubva kuvarimi vechichena ichiendesa kuvatema. Nyika dzakabudirira dziri kukurudzira Zimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu kana ichida kuti idyidzane nadzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata vaparadza.
Izo zvitiri kutoronga rwendo rwokuenda kuBrussels, kuenda kuLondon nekuenda kuWashington kutinoonana nevamwe vedu maMP ikoko. Saka titori mubishi kugadzira nzendo dzacho idzodzi dzichatungamirirwa naSpeaker weParliament Advocate Mtenda, tichitevedzera kana kuwedzera zviri kuitwa nehurumende yedu pari zvino.
Mungaziva kuti munosimuka rini?
Tiri kutotanga izvozvi muna July. Muna July tiri kutofamba tiri kutoenda, ende kupera kwemwedzi uno tiri kutoenda naSpeaker kuRussia. Tiri kutotungamirwa naSpeaker kuenda kuRussia kunoona veRussia. Tabva ikoko tinenge tichidzoka, ini tichadzoka nokuIran, tichionawo hama dzedu dzekuIran ikoko, maMP dzekuIran. Tabva ipapo tichazobatana toenda kuLondon. Taenda kuLondon tozoenda kuBrussels. Tabva kuBrussels toenda kuStockholm. Tava kusokwa kuzoenda kuWashington. Ende takadaro futi tichanosangana nemaZimbabweans ari kudiaspora ikoko. Atiuda kuti tipe iye zvino, takatopedza nyaya yacho. Tivape magwaro ekuratidza kuti ndere muZimbabwe. Zvatingati muchirungu dual citizenship yavo iya. Tivape zvavanoda maZimbabwean document, mabirth certificate, madate certificate, zvitupa, mapassport, kuti maembassy yedu ape maZimbabweans edu ari kugara mudiaspora mapepa eZimbabwe. Kuita kuti vafare kwavari ikoko, kuti ukuva necitizenship yeikoko vari kugara ukutomupa Zimbabwe citizenship. Chii changazoda futi pakadaro?
Asi kako hurumende zvayaimboramba yeurongwa wedual citizenship?
Takazvipedza, zviri muconstitution yedu yeZimbabwe izvo. Hatichada kutaura zvakudhara, uyezve takutaura zvavamunangagwa zvokuenda kumberi. Zimbabwe is now open for business. Yavhura Zimbabwe, wese anoda kuuya kuti azokanda mari yake muZimbabwe aitanga business. Ndomutemo watiugadzira izvozvi dziri mugwanda kutaura kunoku.
Vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi paradza vari parunare naBlessing Zulu vari kugwanda. Apo hurumende inoti iri kugadzirisa upfumi hwenyika, vakavanda munyika vanoti vave kutotambura zvakanyanya uye vanoti inguva chete vasati vatora matanho ekugadzirisa zvinhu pachavo. Godwin Manguzva anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vataura ne Studio 7 vanoti havana mufaro nezviri kuitika sezvo mitengo iri kukwira zuva nezuva uyewo vari kushaya zvavanoda kuti vararame zvakanaka zvakaita semagetsi nemvura. Mumwe mugari wemuHarare vaJohnson Chirwa vanoti vanhu munyika vave kutambura zvisati zvakamboonekwa zvekuti munhu wese kusanganisira vanoenda kubasa vave kurarama nekutengesa chese chese chavangowana.
I don't know kuti isusu maZimbabweans takaita sei. Tino kuya lift ye $5 kuenda kudhorobha unotengesa maapples anobunitsa $5. Saka maZimbabweans ipapo ndipo patinoona kuti tiri wai zvechokwadi dzinongonyarara ichienda kunoura iyo because hapana chaunongakwirire lift ye $5 kunotengesa maapples unoita profit ye $5. Hapana zvaunengochiita asi kuda kungosurvive chete zvemusi iwoyo tiringoraramira zve one day.
VaAmin Meke vaudza Studio 7 kuti vakawanda vave kutotadza kuwana chikafu pamwe nekuenda kuchipatara uye zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvachose.
Hazvionikwe kupera kwazvinhu kuti zviri kuramba zvichingoenda mberi. Tanga takatarisira kuti in change of leadership aakuziva matambudziko anga aine vanhu nekupaikanganisa aimbonge achichitonga. Saka zvaakutovawe kupfuura pane uye wataita kuti ari kutadza kutonga ipapo ndopatava kushaya kuziva kuti manje toenda kupi.
Vanoti kunyange hazvo pari zvino vanhu vasati vabatana kuti vagadzirise zviri zviri kuvanetsa vanoona sekuti kwasara nguva shomanana kuti zviitike. VaChirwa vanobvumirana navaMeke vachiti hapana kusiri kufa.
Handizive kuti zvichapera sei but munhu anenge aiswa parumano anowanzodzoka asi paanodzoka haazogadzirisi. Saka ndifungidzire kuti vanhu vemuZimbabwe vacharamba vari wai idzodzo sezvavanga vari tinonzanzi tiri maChristians takakolonizwa nemamissionaries but pane musi chete pavachamuka.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti shanduko muupfumi haigoni kuitika pasina marwadzo aripo. Vanoti pari zvino hurumende iri kutora matanho ekubatsira vanotambura akaita sekuvabhadharira mari dzechikoro, utano, kuvapa chikafu pamwe nezvimwe.
Haukwanisi kuita zvatiri kuita izvi usingachengetedzi vanotambura. Saka tine zvirongwa zvekuona kuti vanhu ava vachengetedzwa.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vatsinira mashoko avaNcube vachiti patove neurongwa hwekurerutsa kutambura kwevanhu munyika.
Hurumende inorwadziwa nekutambura kwavanhu, inoshushikana kwazvo nekutambudzika kunoita vanhu. Pane zvinhu zviviri zvinhu kunyanyaita hurumende. Chokutanga ndiyo chamakanzwa chianonzi mastylo shops anova mashopu anenge achipa chikafu achitengesa chikafu nemutengo unokwanisa kuti vanhu vakwanise kusvika kuwanawo zvinhu vakwanise kuafoda. Then chechipiri ndonyaya yatataura iya yatinoti masafety nets atinoisira avo vanenge vari vulnerable vane hotera vanenge vane vasina vakwanise kuwana chikafu.
VaMangwana vatiwo hurumende iri kutora matanho ekuona kuti makambani arambe achikwidza mitengo zvisina tsarukano izvo vati zvinowedzera kutambura kwevanhu. Mamwe matanho ari kutorwa nehurumende mukuedza kuderedza kutambura kwevanhu anosanganisira kudzora mabhazi eZupco ayo ari kutambirwa nemufaro zvikuru sei mumadhorobha. Asi vamwe vakaita savaStanford Nyatsanza vanoti mabhazi aya mashoma.
Tinoexpekta kuti zvinge zvichibhenefita munhu wese ari muZimbabwe. Ngatitarisei maZupco iyaya ariko here kumamisha? Hakuna. Inini ehe Zupco ndirikukwira mutaundi muno mudhorobha asi kuti ndiwane Zupco rinondiendesa kumusha kwaMutare hakuna.
VaNcube vanoti kunyange hazvo paine kutambura munyika matanho avari kutora ari kubatsira vachiti hurumende yakatoderedza uwandu hwemari yainoshandisa uye vave kutowana mari yakawanda kudarika yavange vakatarisira. Vanoti izvi ndozvave kuita kuti vawane mari yekubatsira vanotambura vachiti vakatotanga kubhadhara mari dzechikoro pasi pebhim idzo dzange dzave nenguva yakareba dzisingabhadharwe. Asi vamwe vakaita savamasimba Manyanya avo vanoongorora nyaya dzeupfumi vanoti vanoona sekuti kutambura kwevanhu munyika kune chekuita nezvematongerwo enyika.
Nyaya yandiri kuona ndeyekuti varume vari kuto kutonga havana plu vakomana vezanu PF havana plu yekuti economy ingafambiswa chirudzi tirikuda vanhu mari dzevakomana vanofunga vanogona kugara pasi vachigadzirisa economy vakatarira in a positive way kuti nyika ingabuda sei paira
vachitaura kumusangano wecongress yebato ravo kugweru mutungamiri webato guru rinopikisa munyika vaNelson Chamisa vakati kukwira kwemitengo yezvinhu nekutambura kwevanhu zvinogona kukanganisa hurumende yava Emerson Munangagwa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa naure Herald rine nyaya inoti gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaudza sangano reWorld Health Organization kumusangano wepagore kuSwitzerland kuti hurumende iri kushanda zvakasimba kuwedzera kuwanikwa kwemishonga uko kwaramba riri dambudziko. Bepa naure Newsday rinoti zviuru zvemhuri zvakatarisana nekusara zvisina misha sezvo hurumende iri kuronga kuputsa dzimba dzakavakwa zviri kunze kwemutemo muguta reHarare, mumadafana kana munzvimbo yekanzuru. Bepanhau reChronicle rinoti chikwata chenhabvu yevanhurume chemaWarriors chaburiswa mumakwikwi emukombe wekosafa cup zvichitevera kurohwa kwachaita 4-2 nezambia mumapenalty emasemifinal. Mutambo uyu wakatambirwa kunhandare yeMoses Mabhida kuDurban manheru adarika. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira imi vateereri kuno kuStudio 7. Toda kuyeuchidzai kuti mashoko anotaurwa nevateereri hanei nechekuita neStudio 7 sezvo vachitaura maonero nemafungiro avo.
Mangwanana kanaka veStudio 7 nevose vashamarari vedu vanotipa news chaidzo. Ini ndiri paSouth Africa pa ndinoitwa Carlos Baba Eva Piri ndiri muno Hood Street. Nyaya inondishungurudza imwe chete. Vakomana nevasikana veZANU PF avo maminista avo pavanenge vachitsvakwa kuti vape humbo vakafonerwa havadaire mafoni avo. Vacho vakomana nevasikana vanenge vafonerwa vanozodaira mafoni avo vakaita sana mutodi nevamwe vanenge vachidairawo vanotanga kunyepa. Vakomana nevasikana veZANU PF kauka havachijairira nguva yareba ngavasatiitire kudai zvo. Sekai nzenza anofonerwa ane dzaadaire foni. Ana George charamba panenge achidaunza api information chaicho iyo anonzi adaire foni. Vacho vanenge vabatiwa kuti vatipewo information vanotanga kudefenda ZANU PF zvino bhowa. I am now sick and tired of you, ZANU PF people. Chimbobva iwo, please, taneta nemi. Enough is enough, atichada, please. Datenda zvangu, datenda.
Murisei pano pa Studio 7 vashamarari mose. Nemi mose munodai kuteerera Studio 7. Yeah, nasi ndave ndakatarisana nemaWarriors. MaWarriors ngatingwarire from Warriors to Warriors because bhora rava kutamba chairo chairo kutaura chokwadi bhora rinoshungurudza. Zvichida pamwe nyaya yemari here musirimo muZimbabwe, makochi edu chai chai manigema vaigona havatomboigona. Zvimwe zvinhu zvomboda kumbotora vamakochi ekunze zvasei zvinoitwaona naMoroko zvezve ane murukoti otherwise bhora redu ndoti revandudziki. Maplayers vanawo but havagona kumashandisa nokuti bhora raundi rechibhora bhora chavakatamba iyo vandomaona mai. Saka zvimwe zvacho ipapa kuzifa ndaite makorekenzi. Mbotiudzira kuti vasapise ZANU PF futi mubhora bhozi dambudziko ravo ZANU PF tokuzoita vanopindira mubhora nomaona bhozi makaro totovaziva totovaziva. Ndiwerasone pamafikeni panapo SB South Africa.
Kwazuvai kwazuvai vashamarari veStudio 7 vanajonga pandimire nana Marvelous Mhlanganya. Mose tinokutendai nekutibatire nhau pamunoita muchitudza zvakafungidze dzimba matenga. Tinoti nhaurirano iyi yaitwa naPresident nevarairidzi yakanaka but inonetsa pakuti kubatana kumeso. Havambofa vakasorovha kana kugadzirisa nhau yevarairidzi. Vari kushupika mukati menyika iyi, vari kutambura vashandi havamboone kwese vantu. Iyo ndo vantu vanohora $30,000 per month 30 days. Saka ndo vanhu ivavo. Vamwe vese aya vasi vanhu ba. Ndinotenda ndini Mike Mlambo Chipinge ndiri kuCape Town, Western Cape.
Mukoma Jonga, tanonoka ndinokutenda ine basa ramuri kutiita kwazvo rokutipa mashoko enhau zuva nezuva mangwanani nemasikati nemanheru tinokutendai nezvamunotiitira asi ndine shoko chazvo nemukuru wedu iyo nyika unoitwa Emerson Dambudzo Munangarwa ani zvinondibata chazvo kuti kana chimuchorengo usingagondi kudya zvina nokuti vanogona kudya kwete kuti waona mazino udo kudya mapfuti ndinokumbira kuti murume uyu ape mwana chimuti chake nokuti wakata chinzva asingagoni kushandisa akata bhutsi asingakwani bhutsi yakapfika iri kushinya kwazvo achikumbira kuti ndaye apa mukomana iwe wechidiki Nero atitungamirira tisi chatirongoda iwe forward chete hatinei nezvizhinji tinoda way forward nokuti tichasvika rini tichingotambura kuda iso tichasvika rini tichingorora matiri munyika dzisiri dzedu apa panoda kuti pagadziriswe nokuti vamwe vanhu vakwanisi kuti kana vasingakwanisi kutonga nyika vanokwanisa kubviswa kupurezidendi kuwiswa kumaMP uko ndokukwezera ravo kana kubviswa kumaMP wopa usabhuku zvinogodzera izvozvo
mangwanani akanaka mhuri yezimbabwe navashamarari vese vakatibatira mishini chokwadi chakanaka vanhu vari diaspora munyika dzakakomberedza vabatsira nekuti mukatarisa mhuri zhinji dzakutorarama nerubatsiro runobva kuna vari mudiaspora uye nezvimwe zvirongwa zvekutumira mari zvakafanana navana mukuru aiwa zvambobatsirawo vanhu dai nyika dzakafanana na South Africa, Botswana, Zambia neMozambique nedzimwewo dziri kure dzaida kuEurope, United States of America but Southern America, Australia kana muAsia dzisingatitambiri meneuti dai timire papi chokwadi chakanaka usahwira unokunda ukama kana takatarisa ukama watinawo neSouth Africa.
Manzwa kubva kuvateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura voga maonero avo nemafungiro avo. Aya mashoko hanei nechekuita nestudio 7. Tinokukai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaurawo zvamunofunga. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ongororo itsva yakaburiswa neZuro nePew Research Center inoti chikamu chepakati chevanhu vabva zera muAmerica chinoti nhau dzemanyepo idambudziko rakakura kudarika rusaru raganda, utororo kana kushanduka kwemamiriro ekunze. Bhanga repasi rose reWorld Bank rinoti Iran inogona kusangana nekuoma kwezvinhu mune zveupfumi kwakadzama mugore rino kudarika zvaitsimbofungidzirwa apo zvirango zveAmerica zviri kunyanya kudzipa kutengeswa kwemafuta ekunze ayo angariwo tsinga yemari yeTeheran. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nasi tiri kutarisa nezverwendo rwemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuUnited Kingdom mushure mekutuka meya weguta reLondon vaSadiq Khan pamwe nemudzimai wemuzukuru wamambokadzi Elizabeth. Izvi zvaityirwa nevamwe kuti zvaizokanganisa usavira hwenyika mbiri idzi. VaKhan navaTrump vagara vachikandirana makobvu nematete kwechinguva. Vanhu vanonzi vaisvika zviuru makumi mashanu vakazara mumigwagwa muLondon vachiratidzira kusafara nekushanya kwavaTrump. Vanodzidzisa kudyidzana kwenyika paCalifornia State University kuChico mudunhu reCalifornia muzvinafundo Angela Gapa vanoti ushamwari pakati penyika mbiri idzi ucharamba hwakasimba uye hapana chinokatyamadza vazhinji pamusoro pavaTrump. Ngatinzwei vachiita hurukuro naTanonoka Wande weStudio 7.
America ne United Kingdom in international relations are very strong allies kubva pakatanga nyika yeAmerica marigations are important rekuru. Says actually US yanga iri colony ye Britain for the longest time, both as one independence yanga 1776. And after that, vakarwa World War One and World War Two, vese vari ma allies, zvese de Cold War vari ma allies after Cold War during ma presidency ana Reagan na Margaret Thatcher vakabva vasimbisa ma foreign policy awo under inonzi Washington Consensus. Saka even foreign aid inopiwa kubva kuna na UK na na US inongoshanda under that same framework. And then more recently, the Pansana Pay, you know, the war on terror, my strong allies who did kuda ku fight terrorism, particularly through organization yavari inonzi NATO.
Kana maka tarisa kujiza na kuneta nyikambiriji. Munoona sokuti panga vene kusawirirana kunga swika pasina kunaka?
Ifungati zvinga zvosvika pakudaro asi zvinenge zvichingoitika ndezvekuti pane mabato ekuUK nemabato emuno muAmerica anoona the ideologies akada kufanana one of the extremists ideologies anoda kuita anti-immigration, for example. Saka mukatarisa even the way yavakainsulta mayor wekuLondon asizi zvinhu zvinoshamisa nekuti chero muno muAmerica President Trump vanogara vachitageta vanhu vari of Muslim and Middle Eastern descent. So chinongonzwisisika kuti President Trump vagara vangori nemabias towards vanhu vane macultures iwayo.
Rwendo urwu rwakaitirwa chinyi?
One of the reasons that I was rwendo urwu ndewekuti vada kucommemorate 100th year anniversary yekupera kweWorld War One. Sekunotsanangura kwandakaita America ne UK dzanga dziri maallies muhondo iyoyo. Commemorate D-Day, which is when the German invaded part of France, you know, Normandy, Pakaitika invasion, Koko, Yakatanga kuita kuti World War II itange kupera muna 1944. Saka vanga vachikommemorate 75th anniversary ye invasion at Normandy, you know, D-Day.
Mataura kutuka kwa kaita wa Trump, mayor we Gutare London, nezimwe hama za Queen. Imuso kwa na kwenyu, munona sekuti shinga kangasa usawira pakati pe nyikambiri ijere.
Sema one randi noita, zino kwa kutosimbi sama relation ni mawe mabatu, ari koko ku UK, nekuti kune variety kwenye parties. Ari also anti-immigration, ari Muslim. So vano vange vachitova vari kutotaura to a base yagara itori koku UK ikoko. Sezvanga tiri kuziva iko zvino kune inonzi Brexit iri kunegotiatwa ku UK and part of the reason inyaya yeimmigration. Saka pakuratidza kuti izvona okay taita single out a Muslim mayor we a big city, vanogona kunge vachitoti vachitokurudzira vacho vanowirirana nepfungwa idzodzo vasingafariri meya wekuLondon. Saka long term handifu kuti zvinga affecta too much my relations, asi ndinoona senge vari kunyanyotaura to a specific portion yepopulation yekuUK.
Avanga vari vanodzidzisa kudyidzana kwenyika paCalifornia State University kuChico mudunhu reCalifornia muno muAmerica, muzvinafundo Angela Gapa vari parunare kwakare kuCalifornia naTanonoka Wande weStudio 7. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vanopambwa usiku nevarume vanga vakapakata zvombo vasingazivikanwe. Nengo dzedare reparamende dzoronga kuenda kunyika dzakaita seBritain neAmerica muurongwa hweZimbabwe hwekuumbiridza ukama nenyika dzekumawirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare Manheru, apo tichakupai dzimwe nhau. anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndikusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soko isi